mchidimbu SB4 mutemo mutswa wakaiswa muno mu Texas unoita kuti ive mhosva yemunhu kuti apinde munyika mumugano we Texas ne Mexico achishandisa nzvimbo isingabvumirwe isiri pamutemo. Kana mupurisa achiona kuti ane umbowo hwekuti munhu akayambuka kupinda muTexas zvisiri pamutemo, munhu iyeyo anogona kupomerwa mhosva yeclass B misdemeanor. Iyi imhosva inotakura chirango chekusvika mwedzi mitanhatu mujeri. Pamhosva dzinotevera, munhu wacho anokwanisa kupomerwa nemhosva yefelony class 3.
Mhosva iyi yakasiyana papi neimwe yacho?
Iyi imhosva inenge yakatarisana nemakore makumi maviri mujeri. Ndiyo SB4, mutemo wakadzikwa necongress yemuno muTexas, and ndiwo mutemo watiri kutaurwa nhasi nemazuva apera aya tichiti mutemo uyu wakaiswa paappeal nemagroups akati wandei, and iko zvino 5th circuit yatichimbomira ikuimplementa mutemo uyu. Muchidimbu, ndiyo SB4.
Ndezvipi zvinobvumidzwa nemutemo uyu zvisingadiwi nehurumende yeAmerica?
Hurumende yefederal government yemuno inopesana nepfungwa yese. Pfungwa yese yekuti dunhu rinenge Texas, state yakafanana neTexas, kana kuti ndeipi zvayo state, kuti inge ichikwanisa kuisa mutemo inotonga mapindiro kana mabudiro nekumanikidza kubuda kwevanhu, naika nyaya yatinoti immigration. Hurumende yefederal inoti no, pane idzodzo nyaya isu ndisu tega tinokwanisa kunge tichitonga nyaya dzakadaro. Isu tega ndisu tine masimba ekuisa mutemo inotarisa immigration, noti kuti kuve neimwe nerimwe dunhu kana kuti state rinokwanisa kunge rine masimba iwayo. Izvi zvichiburikidza nekuti pane mutemo yefederal government, kupinda zvako zvisiri pamutemo haisi mhosva yatingati icriminal offense, naika imhosva inonzi civil violation. Ivioletion asi haisi criminal violation, asi mutemo uyu weTexas unenge waakuti ai iwe watove nei necriminal violation ukapinda zvisiri pamutemo.
Dare reSupreme Court yeAmerica rakanga rabvumidza kuti dunhu reTexas riishandise mutemo uyu, asi dare reFifth Circuit Court of Appeals nezuro rikati Texas haigoni kuenda mberi nekushandisa mutemo uyu. Chii chiri kuitika apa, vanxube socks?
Zviri kuitika pano vawande ndezvekuti mitemo kana ichangopinzwa, ichangotanga kunzi yapasiswa nevanoona zvematongero vemucongress, kana pakaitawo vamwe vanopikisana nayo vomhanyira kukoti, vanokwanisa kukumbira kuti no, tiri kukumbira kuti mutemo uyu usaenderere mberi tisati usatangise kuimplementa tisati tanzwikwa pane nyaya yedu yatiinayo. Ndizvo zviri kuitika apa. Pakatanga paine injunction, naika injunction iyi inenge iri temporary, zvinenge zvichinzi nyaya ichiri kuendera mberi, nyaya tichiri kupikisana mumacourts umu, musaenderere mberi nokudurikidza mutemo uyu. Chimbomirai titange tambonzwa kuti vamwe vanopikisa pakuita sei, kuitira kuti kana paine zvimwe zvinhu zvisingakwanise kuzodzoserwa mumashure zvisaitike pane nguva yatinenge tichipikisa. Ndo zviri kuitika iko zvino. Saka iko zvino pane temporary injunction from the Fifth Circuit Court of Appeals, naika saka zvichireva kuti kana injunction iya vakati okay tazosumudza injunction, zvakureva kuti mutemo weSB4 wakukwanisa zvavo kunge uchiendera mberi.
Senyanzvi mune zvomutemo weimmigration, munofungei nemutemo weSB4 uyu, uye chii chamunotya pauri?
Ini ndinoona kunge nyaya yeSB4 iyi inyaya yekuti inokwanisa kuzoenderera yozara kune dzimwe nhengo dzehurumende dzefederal government. Inyaya ichaendera mberi nekuti pane mamwe mastates vakatotarisa, vakamirira kuti vaone kuti vemutemo vemasupreme court vanoti kudii. nenyaya SB4. Zvikanzi SB4 ngaiendere mberi, ndinoona kunge mamwe mastates vachange vachitarisa izvozvo voti nesuwo mudunhu redu tave kuisa mumwe mutemo unofanana neSB. Unokwanisa kunge wakasiyana mune dzimwe nzira, but uri mutemo wokubata vanhu, wokudzivirira vanhu kupinda, nevekudziporta vanhu, kudzinga vanhu vanenge vapinda zvisiri pamutemo.